That was an editorial reflecting American ideals and institutions.
Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi, uri musi wechina, urume 4, 2021. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvino muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanowedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe makumi matatu nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakawedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete vachiti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa muZimbabwe. Kunyanga avo vaBiden vasina kudoma nemazita uye kutaura kuti vanhu vangani vari pazvirango izvi, gore rapera America yakawedzera zvirango izvi negore pavanhu pamwe nemakambani zana nemakumi mana nemumwe kana kuti 141 kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa nehurumende yavo vagara vari kukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe vachiti zviri kukanganisa raramo yevanhu muZimbabwe. Studio 7 yakundikana kubata gurukota idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika waFrederick Shava, kanawo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amaimonekwa mutsvangwa ava vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu panguva yataenda pamhepo. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Asi sachigaro weZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vhusango vanoti danho ratorwa navaBiden iri harina kuvashamisa sezvo vachiziva nechakare kuti America ine mutemo wayo wekudyidzana nedzimwe nyika wainoteera zvisinei nekuti ari kutonga ndiani.
Chitiko ichi isu hatina surprise kana chatinge hapana chikashamadzo chatinacho, nokuti toziva isu kuti takagara tazvitaura vaBiden pavaikambeina tikati no, America ine foreign policy yayo. Saka foreign policy yeAmerica ichi ndinokuti wapinda ndiBiden kana kuti ndiTrump wadzoka. Vacharamba vachingodisa pamasanction because takatorera vapambe pfumi nyika yedu yavakauya vakatipamba. Saka pane izvozvo vacharamba vachititemera kuti makatorerei nyika iyi mukabvisirei varungu muZimbabwe. Asi isu tinoti vhuta akatotora kana vachida zvokuti tigwisane nenyaya yemasanctions. Ayo, iro department ratosiyana nekuti nekutora kwatakaita ivhu. Ivhu takatora hatichadzoseri kuvanhu.
Asika vacharumbira vakatemerwa zvirango ava vari kunzi vawedzerwa zvirango nenyaya yekuti vari kuramba vachityora kodzero dzevanhu, havasi kugadzirisa shanduko inotarisirwa kuti munyika munge muchiitika.
Mubvunzo wamabvunzo wakanaka zvikuru. Chandoda tionesane neAmerica ndechekuti vakapesera rini kuwa kunzi mitemo yavanhu iri kumbonyikidzwa muZimbabwe, kana kuti vari kungoshandisa maold tricks avo avagara vanongoziva kuti vanhu vakamashandisa Zimbabwe yagara inobva yangodzoka pamasanctions. Vagara vakazviplana paforeign policy yavo kuti pane nyika dzatiramba takangoisa pamasanctions. Saka muona kuti kwatiri hapana kana chinotikashamadza. Tinoziva chero imwe administration ichauya vacharamba vakangodisa pamasanctions. Saka isu senyika tafunga kuti tigadzise nyika yedu toga without or with masanctions kuAmerica.
Asi chiiwo chiri kutadza kuti hurumende yenyu yeZANU PF igadziridze nyaya dziri kunzi dziri kutyorwa kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro? Chii chiri kunetsa ipapo?
Hapana chiri kunetsa, nokuti kana muchitarisa iko zvino mukaona zviri kuitika vhiki yapera iyi nemazika apera aya, ivo vakuru vakuru vanga vari kuMDC vanatoona na Senator Trivius nevamwe vakutouya kuimba huru kuZANU PF kureva kuti kana ZANU PF yanga ichinzi iyo inofora mutemo, kose vakuru veMDC vakuuya vachinoka pamadhoo eZANU PF vachiti tivhurirewo tipinde tahwa kutonogwa kunzeko. Ari muri kuona here kuti America ichazopedzisira yashaya zvokuita, nokuti vanhu vese vari kuMDC especially kuopposition yeMDC vachapedzisira vazhinji vacho vavuya kuZANU PF zvozvozo chizoita kuti America itishaya kuti yoisa sei masanctions zviri kuitika ndezvekuti vanhu vemuZimbabwe MDC ZANU-PF maZimbabweans macitizens vari kuona kuti masanctions aya haasi targeted kuti masanctions aya ari targeted kunyika yose kwete kumaofficial maelected officials saka izvozvo ndozviri kutiita kuti vamwe vedu vari kubatirebera opposition vabve vavuya kuzojoina ZANU-PF vanongojoinirei iko kupuwa masanctions kana ivo vachiva kuopposition kuriko kunenge kuri nani.
Vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America varegista Rombira Vhusango vari parunhare kuEdmonton kuCanada neStudio 7. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiwa Mavhinga avanoti havana kushamiswa nedanho ravaBiden iri nekuti hurumende yeZimbabwe haina zvairi kuita mukugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu.
Matanho emukuru weAmerica vaBiden haashamisi zvachose nekuti taiona mviro-mviro dzacho nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe yainge yavimbisa kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe asi hazvina kuzoitwa. Yainge yavimbisa kuvandudza mitemo kusanganisira mitemo yesarudzo zvese izvozvo hazvina kuitika. Nekudaro hatina kushamisika zvachose tichiona kuti America yawedzera zvirango kune vanhu vari kunzi ndo vari gonzeri dzemhirizhonga nekutorwa kwekodzero mukati menyika yeZimbabwe kusvika pava nekugamuchirwa nekuchengetedzwa kwekodzero muZimbabwe ndokutiwo zvirango izvi zviri kuvanhu zvitupfunurwe. Zvese izvi tanga tichizviona zvichiuya tikaedza kuyambira vamunangagwa nemakurukota avo kuti mushonga wengozi kuiripa gadzirisai nyaya dzekodzero zvirango zvibiswe asi hapana akateerera mashoko eyambiro aya.
Tinoona kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuita zvose zvainogona uye vanoonawo America sekunge itori imwe yenyika dzinotyorawo kodzero dzevanhu asi inoda kuranga dzimwe nyika. Munoti ine maonero aya?
Hachisi chokwadi zvachose kuti hurumende yeZimbabwe iri kuzadzisa nyaya dzekodzero. Tinoziva kuti yakavimbisa asi haina kuzadzisa. Topa semienzaniso nyaya yevanhu vakapfurwa nemauto nemapurisa muna Nyamavhuvhu wa2018 pakagadzwa sangano raitungamirwa navamushandi rakataura pachena kuti vanhu vakaita izvi ngavasungwe vamiswa pamberi pematare edzimhosva uyezve mhuri dzine vanhu vakapondwa nevakakuvadzwa dzipiwewo migove nezvimwe zvikwanisiro. Zvese izvi hazvina kuitwa. Nyaya yekuvandudza mitemo haina kuitwa uyezve tiri kuona kuti vanhu vari kuramba vachishungurudzwa vamwe vachipambwa vamwe vachirohwa vachitwa kakira mberi vamwe vachikandwa mumatorongo. Munhu wese anoziva kuti muZimbabwe ndepapi pari kutyorwa kodzero. Saka hurumende yeZimbabwe haisi kutaura chokwadi. Chokwadi ndechekuti zvinhu hazvisati zvanaka pamusoro pekodzero mukati meZimbabwe.
Zvinosiya papi iyo hurumende yeZimbabwe iko kuwedzerwa kwezvirango tichionawo kuti vamwe vakawedzerwa zvakare neEuropean Union mazuva mashoma adarika.
Izvi zvinongoreva chete kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Zvoreva zvekuti hurumende yeZimbabwe ngairege kufunga kuti ingahwanda nemumwe kana kunyengedza pasi rose nekuti vanhu vari kuona zviri kuitika. Saka chinongodiwa chete kugadzirisa nekuzadzisa kuchengetedzwa kwekodzero muZimbabwe, kuvandudza mitemo, kugadzirira sarudzo dzakanaka dzichauya muna 2023 dzisina kubirira. Zvese izvi zvikaitwa munoona zvinhu zvichisanduka uyezve ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika dzinenge vana America, Britain neEuropean Union munoona ukama hwosina huchitanga kunyevenuka.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiwa Mavhinga vari parunhare kuBritain neStudio 7. Rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakafa nechirwere checovid-19, vamwe makumi matatu nemumwe kana kuti 31 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva patanga chirwere ichi wasvika pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 36,179. Uwandu evano vafa, wakashika pachuru nemazana mana anema kumano mwene vasere kana kuti 1478. Vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 2893 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari kukurudzira hurumende kuti isimbaradze mabasa ekudzidzisa vanhu nezvenhomba yeCOVID-19 yeSinopharm yakabva kuChina, vachiti pachine kuzengurira kuibayiwa kune vamwe vashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navana chiremba. Asi mukuru anoona nezvekurwisa denda iri munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza bepanhaure Herald kuti vakawanda vave kuda kubayiwa nhomba iyi. Kusvika pari zvino mubazi rezveutano makafa vashandi gumi nevasere uye vamwe vanodarika zviuru zvina vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata varusike.
Hatida dzidziso yakakwana uye yechokwadi maringe nekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Saizvozvo tiri kuona veruzhinji havasi kunyatsogamuchira urongwa huripo hwekuti vanhu vabayiwe dhomba yeCOVID-19. Nekuda kwekuti havasi kunyatsopihwa mashoko uye dzidziso yakakwana. Hurumende inofanirwa kuona kuti vanhu vapihwa dzidziso yakakwana kana chirongwa ichi chekubayiwa kwedhomba yeCOVID-19 kuti chinge chichibudirira. Tiri kuona kubva zvatanga kubayiwa ava vatinoti mafrontline health workers, pane dambudziko rekuti uwandu hwavo hausi kunyatsofadza nekuda kwekuti iwo pachezvavo vashandi vezveutano havasi kugutsikana nemashoko aripo maringe kunyanyanyanya nevhaksini yeSinopharm iyo inobva kuChina.
Zimbabwe iri kutarisirawo dzimwe nhomba kubva kunyika dzekumawirira uyo kuRussia. Izvi zvingabatsirawo here?
Kuuya kwedzimwe nhomba kunogona kubatsira kuona veruzhinji vachigamuchira kana kutambira nhau yekubayiwa dhomba iyi. Nekuda kwekuti budo munyika tagara tine dambudziko rekuti vanhu vazhinji havanyatsotrusta kana kuva nekuvimbika nezvinhu zvinobva kuChina.
Asi dambudziko rekuti vanhu havasi kuda kubayiwa vachiti inhomba yekuChina hakusi kwakungotsvagawo here utane mugati?
Dambudziko harisi rekuti vanhu havasi kuda kubayiwa, kwete. Nekuda kwekuti vana veZimbabwe vagara vachibayiwa dhomba, vana vacheche vari makore ari pasi pemashanu vagara vanobayiwa dhomba yekudzivirira zvirwere zvakasiyana siyana. Saka hazvisi zvitsva zvekubayiwa dhomba, asi dambudziko guru riri panhau yeSinopharm vaccine, kuti sei hurumende yakasarudza mhando iyoyo yevhaksini ipo paine mhando dzakasiyana siyana, dzimwe dzacho dzichitori neyavanoti efficacy inotori pamusoro kudarika yeSinopharm vaccine iroro riri kubva kuChina.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Steering Committee yebato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance yakasangana nezuro muHarare yakashoropodza zvikuru urongwa hwehurumende hwekuda kubvisa mhuri dzinodarika chiuru dziri kuchilonga mudunhu rechiredzi kuti nzvimbo iyi idyarwe uswa hwechikafu chemombe hwekambani yemukaka yeDen Dairy. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakazivisa nezvedanho iri kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 50 of 2021 uyo wakaburiswa musi wa26 kukadzi gore rino. Studio 7 yakafonera vaMoyo neZuro Manheru kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vakati vakanga vasiri kunyatsonzwa mibvunzo yataivabvunza. Havana kuzodavira zvakare nharembozha yavo. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vanoti bato ravo richatora matanho ekuona kuti mhuri idzi dzaramba dziri mumisha yadzo.
Standing committee yebato yakasangana nezuro ichikurukura zvinhu zvakati wandei nechidimbu zvinosanganisira nyaya yanetsa yekutorerwa minda nekutorerwa kugara kwevanhu vekuchilonga kuchiredzi masvingo province. Zvinosuwisa kuti tive tine nyika ine maitiro akadaro. Taona kuti maitiro aya ZANU PF yagara ichitoramba ichizviita yakazviita kuchisumanje ichitorera vanhu minda ichipa Bill Rodenberg kuti arime nzimbe dzake dzekuita ethanol. Tinozviziva kuchingwizi vanhu vakabviswa kwachiyadzwa vanhu vakabviswa panzvimbo dzavo asi chavakawana hapana kana benefit inouya kwavari. Tutarisa zvikoko kuruda kubviswa vanhu. Vanhu vakawandisa totaura nenyaya yevanhu vanopfuura 12,000 zvichireva kuti mafamilies akati wandei. Zvinorwadza kuti vanhu vabve panzvimbo pavo vachibviswa nevanhu vanoda kurima sora. Zvichireva kuti vane masimba ehurumende vari kumashandisa zvisizvo.
Saka zvii zvamakasunga zvikuru takatarisa nyaya yekuchiredzi yamakachema nayo zvakanyanya?
Kuchilonga uku nyaya yekutorera vanhu minda inofanira kumira. Ndochekutanga kutorera vanhu pekugara inofanira kumira nekuchimbi chimbi. Chirongwa ichocho hachifani kuendera mberi. Isu semusangano tichatungamirira vanhu munozviziva ichitogara tiri vanhu. Tichatungamirira vanhu mune nzira dzakawanda maconstitutional ways ekudhila nenyaya iyoyo. Saka tichaita zvakawanda. Zvimwe zvacho zvatisakwanisa kutaura pano pari zvino asi vanhu vachaona zvinhu zvaakuitika kuti nyaya iyi ikwanise kumiswa vanhu vagare mudzimba dzavo. Isusu tiri pati rinoremekedza kodzero dzevanhu rinoremekedza toti macultural beliefs.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshiwayo vari parunare neStudio 7 vari muHarare. Samusoro yenhau yemamwe masangano. Bepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti muzinda weZimbabwe uri muSouth Africa wakatanga zvakare kuita mabasa vakanga vambosendeka parutivi nekuda kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Bepanhau reDaily News rine musoro wenhau unoti matare edzimhosva nyika yose akatanga kushanda semazuva ose zvichitevera mwedzi yakawanda achishanda zviri pasi pezvinotarisirwa nekuda kwedenda recovid-19. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhengo dzeparamende dzemuAmerica pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vakatambira nemufaro kusunungurwa kwevatori venhau vana nevashandi vezvenhau mudunhu reEthiopia reTigray. Vakakurudzira kukosha kwemapoka enhau mukuburitsa nyaya dzekusagadzikana. Papera mwedzi yakati kuti mushure memusarudzo dzakaitwa muna 2020 muAmerica, idzo dzakaona vanhu vakawandisa vachivhota muAmerica, zvokupinza bato reDemocratic Party mumuzinda weWhite House pamwe nemasimba mumatare ose eparamende, asi vebato rinopikisa reRepublican Party vave kuedza kuwandudza mitemo inobata sarudzo matunhu ose ari munyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nokutungamidzai vateereri nevashamarare. Ndaida kutaura kuita kwava munangagwa vari kutungamirira nyika yeZimbabwe vane kutyira kukuru. Izvo zvinosiya vana veZimbabwe vajungwa-jungwa mwoyo yavo kubudikidza ndivo vari kushaisha kufambisa zvinhu munyika kuti zvienderere mberi, zvakaita seupfumi, mabasa nerunyararo munyika. Zvinhu izvi ndo zvinokonzeresa kuti vamunangagwa pa-2023 yatakatarisa apo vachashayiwa kana vhoti kana imwe zvayo. Saka mukaona vamwe vedu vari kutengwa nemari vachienda kuZANU PF, vanhu vari kuona mimwe mikono iri kudonha kuZANU PF uko vachifungidzira kuti pamwe vangapiwa zvigaro zvouminista. Kanganwai.
Halo, 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 paStudio 7. Munotamba here mweshe? Ndiva Obvious Makuu paSouth Africa. Kwakadini hako kuEastern Cape ndokwatiri kunoko. Taikumbirawo mukoma Wande namukoma Mjonga akandevele muvhuro odhi yangu izike wokudhande rikodha. Pakushandiri kurikodha hazvishandi. Tinokumbirawo rubatsiro, maonero angu tokumbirawo rubatsiro sevana veZimbabwe vari mukati menyika yeSouth Africa. Taperwa nechikafu chekurya mukati medzimba. Hatinazvo pekuenda. Hurumende yekuno haitipi chikafu, hatinazvo zvakaperera. Taikumbirawo kuti hurumende tibatsirewo isasvika pakuefekitwa ngecoronavirus. Taikumbirawo mutibatsirewo mutivhurire maboda. Tende kanyi kuZimbabwe totambudzika kuna vana vedu. Tototenda hurumende yava munangagwa zvairi kuita izvozvo. Tinozvitenda ngavaangire kusunga malockdown nekuda kwekuti chirwere checoronavirus chakawandisa. Saka malockdown ngavasunge, isu taingokumbira kuti vativhurire maboda tiende kumba kwedu kuno vana vedu. Mazvoita henyu.
Haro pastudio 7 apo makadiko ndine chimo changu chatanditaure kuti ndaikumbira mukudzuro watakaofera zvovo vasati mufunzirawo maticha edu kuti izvo takatobhika fizi dziri vana tatozvikoro iye watanga kunifunza maticha vaiti vasanda kuzvikoro kuzvikoro hakuna masanitaiza kubva kuti masanitaiza patatobhadhira fizi takatotenga zvazoitai vakaifunza maticha itipei shoma vevana vana kudzidza vana vakaziva kunyora nzvuvu kumatesti vakafoira saka taikumbira kuti dei vapotinyarao vambosiya maticha enda kuzvikoro ati basa ravo vambomira kuita zvepolitics because vana vetu vanenge vachitourayikwa zvichona vatakavafira zvo vambotiregererao please ngatinda
imi vana mukomajonga imi vana mukomajonga pandimire munodhuva kuti munopa chirongwa chenyu kuti tinokumbira muise mahodhi enyu asi mahodhiyo tinoisa muzoridzi kunyange zvenyu mukakona kuridza hodhi yangu iyi asi indatotaura toda kutaura pachigaro chavamuhadhi ini chigaro icho ndakachitarira handioni zvachaishanda kubva sure kwose chaingova chekungopedza mari dzenyika chete ndosaka nhasi chahobuda pachena neuori hwakadai hwekubata vakadzi vevanhu nezvimwe zvose zvinotevera nekuti kubva sure kwose chigaro ichi handioni zvachaishanda mukatobvunza vamwe vana vanokura makore ano munhu iwoyo unoyu muhadhi havatomuzivi asi iye ari mutevedzeri wemukuru wenyika waingova munhu akangonyarara akangogara akangoti dziya akangogadzikwa pachituro haana kana nemazano aibetsera kana kubetserawo kutsiura kana purezidhendi kana kudii kana kutaurawo zvinotaurwa waingova munhu akangogara achimora hake mari yenyika saka handioni zvachinoshanda zvigaro ichochi nyange munhu akarega kuisiwa achatevera iyeye anoda kuisiwa anoda kudomwa ndiona zvakangofanana nekuti pagare pasina munhu nekuti hapana zvavanobetsera ndatenda chero mukarega henyu kuvhura audhio yangu asi ndo mashoko angu iwawo
makadiko pastudio 7 nendi ivanzi ndiri kutaura ndiri pasouth africa ndoda kutaurawo pamusoro penhomba iyo yadai kuda kubayiwa muzimbabwe kubva kuchina kuzveshuwa nhomba iyoyo inoda kuongororwa itoongororwa chaiko chaiko because vana china dziya hadzisi nyika dziri straight dziya dzinogona kupa vanhu zvinhu zvatidzida kuona kuti zvinoshanda sei vanhu vakapera kufa nokuda kwezano inongopiwa zvinhu zvemahara nana china ichikona kugadzirisa nyika kuti iwane mishonga nokutesta mishonga zvakanaka ingoda kungogarira kungokupiwa zvinhu inoda kudoti idoteveregwa nyaya yekutestiwa kwemishonga iyoyo
studio apo muri sei vana mukomajonga apo haataure mwanzorawo zvaari kuita izvovo achazviona kumaelection kuti hakuna kwezvinosvika isusu tina vabachamisa mdc alliance ndoye tiinavo endi ndo vetichavhotera kubachamisa noti zvake zvekuda kuzame kuda kuuraya pati yabachamisa mdc alliance pati yevanhu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mamwe masangano anomirira kodzero dzemadzimai munyika ari kukurudzira kuti basa rakasiyiwa navakembo muhadhi mushure mekupomerwa mhosva yeupombwe ripiwe kumunhukadzi. Mutungamiri wesangano reIdentities Media Muzvare Nyari Mashaya Mombe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kudoma mudzimai semumwe watevedzeri wavo sezvo bumbiro remutemo wenyika richikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavhilas Mushanganya uye weStudio 7 naMuzvare Mashaya Mombe.
Zvinhu zvatinogamuchira tichitarisa kuti nyaya dzavaipomerwa dzekutora madzimai avanoshanda navo vachiita madzimai kunyanyanya takatarisa pazvaitikira kuti mumaofisi ehurumende uko kunova kuri kubasa vari kune vanhu vakawanda vari kuti maminista akawanda ari kuzvita hatisi kuda Zimbabwe ngaikliniwe Zimbabwe ngaichene Asi tizoka tanyaya wa mohati. Tirukuti susu. Tika tira mzibabe. Mune president murume. First vice president murume. Kama wadu ya kwa rizaina. Second vice president. Angari murume. Mzibabe. Nema kuma jimaisi kitu kesho. Ndika wakati waka. Very educated. Waka inda kuhundo wakati. Varikuma political parties. Varikuma indiga shaka. Maka shaka kia nasiani. Saka siku kukumura mbachuki kama varume. Vachingo kitungamira ndizvo kata kuona madzimai emunyika vari kushanga nevanhu vakutorwa kuita madzimai anoita sei mudzimai akanzouya na vice president kuti uite mudzimai wangu anoramba kana ari anda president ivaukanja.
Tinoona kuti muri kukurudzira kuti pange paine mudzimai pabasa rasiwa navamuhadhi, sei muri kudaro?
Madzimai emuzimbabwe munomu tichitakara chikonzero chadonhedza vamuhadhi inyati kukadziza madzimai. Chinozikama pasi rese kuti varume vamwe vakawanda kana vari pazvigaro vanombunyikidza vakadzi, vanotora vakadzi vepabasa vachiita vakadzi vavo kuti mukadzi arambe kudanana nabhosi zvimwe nguva dzinonetsa. Chiimajina iwewe vice president vakakuti ndokuda unoramba wakadzi, zvinhu zvakaomesesa izvozvo. Asi takanangana nekodzero dzemadzimai mutemo bupiro remutemo wedu rinokurudzira equality even mu public service. Saka isu kungoti ndakuve neequality chinzvimbo chedu chatombiswa ichi chakabvisa vachitabvisa dzavachitiisa ichi kumai titongewo.
Munoona chikumbiro ichi chichitambirwa here nehurumende? Nekuti tinoona kuti vamunangagwa ndo vari kunzi ndo vachadoma achange ari kutora basa iri.
Vamunangagwa vanofanira kutya mutemo nekuti kumbiro remutemo wedu rinonyatsotaura munhu wese ari pasi pemutemo. Vanotongwa neconstitution. Tiri kutaurayo kuti ndapave nekumirirana kwakakwana kwakaenzana mikana ipiwe yakaenzana. Saka tatichitarisa zvedu chingoona vamunangagwa nhasi vatora maminista vaisa paminister of foreign affairs adzorerwa murume. Tikatasa maminista ari muzimbabwe muno vakadzi vashomanani vari kungoramba vachityora mutemo. Saa tinoti vamunangagwa kana chiti Zimbabwe is open for business vachikoka vanhu kunzewo kwati ngavatangewo kuonekwa vachiremekedza bumbiro remutemo wedu kunyanyanyanya tichimbotanga neequality. Izvozvi zvisiri mumanthi yeInternational Women's Month pa8 techikommemorata International Women's Day. Zimbabwe ngaitungamirewo vamangagwa vamunhu vatori loya kuita zvinoziva nezvemutemo ngavachengetedze mutemo ngavatye mutemo ndozvatinoda kuona izvozvo.
Vanga vari muzvare nyari Mashaya Mombe vesangano reIdentities Media vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari parunhare muHarare. Zvinotokupai kambo magogo kubva kuna Simon Chimbetu.
Chikoro ndakapedza basa ndakadzidza asi harisati ramuka munhu wechirungu. Chikoro ndakapedza basa ndakadzidza asi harisati ramuka munhu wechirungu. Kunyangwe ndisingashandi
pera tombotarisa zvakazviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanowedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere checovid-19, vamwe makumi matatu nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana mchida utitumira samba mbocha, zitumire kustudio 7 at viewinews.com. Muno kwaniso kunzwa na uzedu pa www.viewishona.com. Diri mu Washington DC, dini Jonga Kandemiri, nchitumoswela shoka naka watereri.